Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu ndira 10/2018. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, inosunga mumiriri weHighfield West muparamende uye vari nhengo yeZANU-PF vapsychologist Maziwisa nenyaya dzine chokuita neuori kukambani yemhando dzemoto yeZESA.
Vose vaiita zveuori zvisina basa rekuti angadaro ari munhu ari kuhurumende kana kuti ari enormal civilian. Munhu wese angachiita engage in corruption, munhu anofanira kunge achisukwa achibhati. Saka tinochingamidza zvikuru chiitikwa ichocho.
Chirongwa cheBVR chokunyoresa kuvhota chinotarisirwa kutanga zvekare nhasi mushure mokuwedzerwa nemasvondo mana neZAC. Chikwata cheZimbabwe Cricket chave nemurayiridzi mutsva mushure mokupa basa kune mumwe wevatambi vakaita mukurumbira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, inosunga mumiriri weHighfield West muparamende uye vari nhengo yeZANU-PF vapsychologist Maziwisa nenyaya dzine chekuita neuori kukambani yemhando dzemoto yeZESA. Mumwe kwemushina weZAC vaGoodson Nguni vakaudza Studio 7 neZuro Maneru kuti vaMaziwisa vakasungwa pamwe chete nemumwe wavo mukambani yavo yekushambadza yeFruitful Communications uye ari mushandi weZBC Oscar Pambuka. Vaviri ava varara kukamba yemapurisa yeAvondale Police Station uye vanguni vati vaviri ava vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nhengo yesangano reZimbabwe Citizens Initiative vaPromise Sunday.
Panenge yatiri kuti new dispensation iyi, tanga tiri kuti isu vose vaiita zveuori zvisina basa rekuti angadaro ari munhu ari kuhurumende kana kuti ari enormal civilian. Munhu wese angachiita engage in corruption, munhu anofanira kunge achisukwa achivharirwa. Saka tinochingamidza zvikuru chiitikwa ichocho, ende uyezve tinovimba kuti dai zvaramba zvichiwedzera, vakawanda vacho varapo vachisungwa, nyangwe vamwe vari muhurumende yavapo iye zvinezvi, kana vaine mabasa eori avaiita vanofanira kuonekwa vachiita sei vachivharirwa zvekare.
Asika vaSunday ndo panenge pari kutemesa vamwe musoro ipapo, nokuti vari kuona kunge vanhu vari kusungwa neZimbabwe Anti-Corruption vanhu vari kudivi rinonzi reG40 chete, pasinawo vanonzi vari kudivi reLacoste.
Ya, izvozvo zvinotikatyamadza ende hazvifadzi. Saka tinoramba zuva nezuva tinoramba tichitaurira hurumende iripo kuti pakufambisa mabhuri avo ekubata veuori ava vawanike vachibata zvose vekuG40 nevekuLacoste ikoko. Asi tinoona zvekuti vose vaita zveuori havakwanisi kungobatwa vese zuva rimwe chete. Imsure vanofanira kufanirwa kuti pagadzirwe makesi acho, achifanira kuongororwa kuti kesi yacho inobva papi ichienda papi, pachidaro achibva vanosungwa. Saka tinoda kuti tikurudzire hurumende iripo kuti zvechokwadi tinoona kuti vanhu vari kusungwa nevavo zvinongotaurwa kunzi vanhu veG40, because G40 yacho kuti hatizive registration yavo, havana maID card kuti G40 kana kuti hasi G40. Kuva G40 zvinhu zvekufungidzirwa kunge uchiitwa nevanhu vataurira anenge achikuita vanhu.
Ko, kumatare edzimhosva uku munozotarisa here muchiona mutemo uchizoteverwa kana tarisiro dzenyu dzichizobuda ikoko?
Ndo zvimwe izvozvo mukoma Jonga zvatinoti isu takatarisa hurumende yavamunangagwa. Pari zvino vari kungotaura kuya kwavanoti ivo kana vachita vachingoti kuukura ndozvavari kuitawo, nyange ivo izvi vari kungoukura vachingoukura. Hatisati tanatsomuna chaizvo chaizvo zvinhu zvine udzamu.
Abo vanga vari nengo ye Zimbabwe Citizens Initiative va Promise Sunday vari parunare ku Florida muno ma America ne Studio 7. Zvichakadaro Zack inonzi iri kuferefeta doctorate degree rakapiwa vaive mudzimai wemutungamiri wenyika Amai Grace Mugabe ne University of Zimbabwe makore matatu apfuura. Izvi zvinotevera tsamba inonzi yakanyorerwa kuZack nevamwe vadzidzisi vepachikoro chepamusoro ichi vachinyunyuta nemawaniro akaitwa degree iri naMai Mugabe avo vanoti ane uori mukati. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachitungamira sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vanoti izvi ndizvo zvimwe zvezvikonzero zvinoita kuti vanhu varambe kuti vatungamiri venyika vaite vakuru vemayunivhesiti kana kuti chancellor. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Joe pamusoro penyaya iyi.
Zviri kutauri chaiko zvinonzi zvokuti Mai Mugabe vanenge vasina kutevedzera gwara rakanaka rokuaplaya kuti vaite degree. Nokuti dai Mai Mugabe vakadaro, even committee yekudepartment, because even higher degrees haikwanisi kupasa isina kutumira kucommittee yekudepartment. Zvinofanira kuzogarirwa pasi nedare rekudepartment rodiscasa roona kuti mwana uyu une zvikwanisiro here uyezve topiki yake yaanoda kuita inoita here. Saka zvese izvi malecturer ari kudepartment kwavakaita vanenge vari kutaura iko zvino kuti havatonderi vachimbogara meeting vachidiscasa zvestudent yainzi Grace Mugabe yaida kuta degree yapamusorosoro. Saka nyaya iyi yaMai Mugabe inenge yaakunetsa zvekare.
Ko iyo University of Zimbabwe haina mapepa here anoratidza zvakaitika apa?
Panenge pasina mapepa, asi ndofunga kuti pane kuferefeta kana mashoko anotauri kare echokwadi. Pane kuferefeta kuri kuita kwavakuda kuti vazive kubva kuna Professor Levinyagura na Professor Mararike kuti zvakafamba sei.
Murayiro unoti chinyi kana zvikazooneka kuti degree rakapiwa munhu harina kufambiswa zvakanaka?
Murayiro unotaura kuti university inonalifaya degree inenge ichinzi rakapiwa. Zvikaonekwa kuti hazvina kufambiswa zvakanaka, zvinoreva kuti zvinenge zvava kunalifaya votorerwa zvavanonzi vakapiwa.
Sokuziva kwenyu mimi, kana totarisa munharaunda yatingati academic, pane vakanga vagara vambobvuma here kuti degree iri range riri academic?
Hapana.
Mazita maviri ari kunyatsotaurwa panyaya iyi ndiProfesa Nyagura navaMararike, asi University of Zimbabwe seyunivhesiti yavaishandira haina mhosva yainopomerwa here pakuburitswa kakatiwa degree iri richipiwa Mai Mugabe?
Inopomerwa mhosva, asi vanozonyanya kupomerwa mhosva ndiwo munhu anenge achita wakasupervisa naiye mukuru weyunivhesiti, vice chancellor. Asi zvandinofungawo zvimwe zvinopa kuti zvinhu zvakadaro zviitike ndezvekuti mutungamiri wenyika anobva anzi ndiye chancellor wamayunivhesiti yese. Saka vanyagurawo pamwe vaitotyirawo basa ravo vachida kutoti vafadzewo chancellor wamayunivhesiti. I think nokufamba kwenguva tinofanira kuchinja mutemo, kwete kungoti munhu angoita president wenyika akutoti ndiye mukuru wamayunivhesiti. Ndinoona sekuti hazvina kunyatsonaka, nokuti kunyange asina zvaanoziva pakurana mayunivhesiti, tongomuti ndiye mukuru wamayunivhesiti. So pamwe vanyagurada kuti matemu of office yavo, ivo mavice chancellor yanopiwa matemu of office 5 years kana zvaperawo rinyuwa. Pamwe vanenge vachida kuti zvirambe zvichirinyuwawo nguva yavo yatinoziva kuti nguva yanyagura yakapfuura kudhara. Saka vanenge vachidawo kuti varambe vachingodini vachirinyurwa macontracts e5 years aramba achii. Saka izvozvo ndo zvandofunga kuti senyika tinofanira kuti mayunivhesitis semainstitutions of manufacturing knowledge ave separate kubva kune zvematongerwo enyika. Vakuru venyika vanofanira kuti vazvirumure kubva pakuti ndo machancellor amayunivhesiti.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Takawafira Joe vari parunare neStudio 7 vari kumasvingo. Chirongwa chekunyoresa kuvhota chiri kutanga zvekare nhasi mumatunhu ose emunyika. Mushure mokuwedzerwa kwenguva neZimbabwe Electoral Commission ZEC kuitira kupa mukana vasina kukwanisa kunyoresa pane chakapera mwedzi wapera muna zvita. Asi nyaya dzokuchidzirwa kwevanhu dzinonzi nevamwe dzinogona kutadzisa vanhu vakawanda kuenda kunonyoresa kuvhota, sezvo pane mashoko ekuti mune mamwe matunhu madzishe nemasabhuku pamwe nevamwe vanhu vakuru vebato reZANU PF vari kuchidzira vanhu mukuzi dhokodheya nezvenyaya iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAmherst College kuMassachusetts muno muAmerica Dr. Chipo Dendere.
Vanhu vazhinji vakanga vasisina hope kunyanya mumadhorobha vachiti zvinhu zviri kungooma kuvhota kwacho hapana kwachichachinja. Asi ndinoona sekunge neshanduko yaitika munyika vamwewo vanga vakutarisira kuti tinogona kurejista kuvhota. Vekudiaspora vazhinji vakadzoka muna December vakarejista zvekuti vakawedzera nguva kunyanya mumadhorobha. Ndinoona kunge vanhu vanogona kuva convinca pa600,000 ivavo vari kunzi havasati vabuda kana half chaiyo inogona kubuda kana vakanyatsoita maeducational programs akasimba.
Ukouyawo nyaya yanga ichinetsawo mumaruwa yekuti vanhu vanenge vanyorisa kuvhota onzi tionei maslip kana mareciti yekuti manyorisa kuvhota, namba dzinenge dziri pamareciti maserial number otorwa, zvimwe zvezvinhu zvainzi zvaityisidzira vanhu vaida kunyorisa kuvhota. Mungaone paine shanduko here rwendo runo?
Ndinoti izvozvo zvinenge zvichitobva kuvakuru venyika. Iyoyi iopportunity yekuti vamunangagwa navatsvangirai vakamirira MDC vataure kuti nyaya dzeintimidation hadzifanhi kunge zviriko. Mapurisa akakreatawo mvumo yekuti vanhu vakwanise kuenda kunoripota, nekuti chokwadi isusu takaita maprograms pandakanga ndiri kumba nevanhu vaibva kunzvimbo dzakaita sana Mupakose naNambare. Iyoyo nyaya yekutyikidzirwa yakabuda neyekuti pane vanhu vainzi vari kufamba vachigogodza pamadhoo evanhu vachiti iwe waregista kuvhota here kuapwes, takazvinzwa. Asi zvinenge zvichitotora kuti ivo mapoliticians maMP nevakuru venyika vataure zvakasimba. Ndinoona sekunge ndipo pane dambudziko kuti maMP mazhinji havasati vanyatsobuda pachena kuti vataure kuti aiwa isu tiri kuonawo zviri kuitika, tisi kuda nyaya idzodzo dzeintimidation. Vakuru vezvemapurisa vanofanira kutaurawo zvekare kuti aiwa isusu hatisi kuda zvatiri kunzwa izvi zveintimidation.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAmherst College kuMassachusetts muno muAmerica Dr. Chipo Dendere vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook peji redu revoa Shona.
Muri mazana maviri nemakumi mashanu dziri kudzingwa mudzimba dzekambani yeZimasco dzavari kugara nekutadza kubhadhara mari yerendi. Adha Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Kambani yeZimasco yakapa vagare ava magwaro ekuvazivisa kuti vabude mudzimba idzi musi wa31 zvita gore rapera usati wasvika kana kuti vabhadhare mari dzemarendi dzose. Asi vagare ava vanoti vakatadza kubhadhara mari idzi dziri kudiwa nekambani iyi nekuti vazhinji vavo havasevenze sezvo vakagumurwa mabasa nekambani iyi kare. Vakawanda vevanhu ava vane zvikwereti zverendi zviri pakati pemadhora ma600 kusvika pachiuru madhora. Vagare ava vanobhadhara madhora ma34 pamwedzi. Chiri kushamisa nekurwadza vagare ava ndechekuti mapurisa ekambani yeZimasco havasi kuburitsa midziyo panze, asi vari kuvharira midziyo mudzimba vachiisa svumbunuro dzavo. mumwe wevavharirwa imba ndi amai Stella Ngandu avo vanoti vakagara paimba yavharwa kwemakore makumi maviri apfuura sezvo murume wavo asina kupiwa mari dzake dzose nekambani yeZimasco. Amai Ngandu vanoti havarambi kuti vane chikwereti cherendi chinosvika mazana masere emadhora asi vanoti havana kwekuenda.
Isusu ZimaSco maitai ari kuitai kutange kunge zvinhu zvazvo kungotange pane zvinhu zvo zvirikuitika kunge pamwe ndezvematombe zvakupindira zvava kutimabatira vakutiita ndoti maitira chavo zvirikuitanga zvokuti vanongonanga dzimwe dzimba dzimwe dzimba kwamari kuita sisu tinoenda kumusangano ari pamwe ndisitava kuitirwa izvozvo hatiuzoti pamwe tinoenda kumusangano zvese asi dzimba dzatingagoezvakunza nenyaya yekumatongerwo enyika tinoziva kuti dzimba ndedzekambani hatisi kuramba kubhadhara. But this is what we're going to do. We're going to ask you what you're going to do. Say, Papa, I'm going to go to the house. December. It's a good movie. So, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. But I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to
sachigaro wemadzimai mubato rezanupf munzvimbo iyi amai Edna Chimwanza vanoti vanzi vabude mumba nhasi kana vakasabhadhara mari inoita madhora mazana mana sezvo chikwereti chavo chiri chiuru chemadhora asi amai Chimwanza vanoona ruoko rwezvematongerwo enyika mukudzingwa mudzimba idzi.
Bandudza zvanhasi kuti vari kuda chi $400 ipapo havana kutombotaura kuti damari rakaita sei kana yakadii vangu vasina sho $400 nhasi tada toti tomirirwa kuti gari dzimba idzinotisumaridza kubhadhira chadzi hatina hatitomborina utachitiwo kana taona ishoma ishoma uchingoziva kuti ndine chikwereti uchinoita se uchinobhadhara kwete zvokuti $400 inobhadhara hatina kuramba kuti dzimba dzavati bhadhara tinobhadhara asi handina $400 yavari kundiudza nhasi vamwe vari kundobhadhara $30 achitambirwa machibhadhara ma20 achitambirwa indonzi bhadhara $400.
Izvi zvinotsigirwa nasachigaro wedunhu remutorashanga muzanu PF vamarikosi muparaganda vanoti vanhu vanodzingwa gore rese rinenge riine sarudzo munyika. Vamuparaganda vanotyira kuti nhengo dzavo dzichatadza kuvhota dzadzingwa.
Zvino zvitadzisa electorate disinhibitwa disintegrate nokuti hatitosati tisisina vakabvisa vanhu esvo zvakaita village yese vakabvisa vanhu ivavavo vakatigira vanyowani so that means all these votes are gone. Takatatopedza structure yedu yekutoningirira yekunyora vanhu vedu vese mavoters edu saka ndisati isisi kwatiri ndemain wari yedu kuti vakavabvisa apa vanoenda kupi. Whoever is going to be our MP for this area will lose all these votes. This is not a thing chiri kuitwa kamwe chete paningi nevanhu. It seems the pace patanga takuenda kuma election this sort of thing happens. Muna 2013 vakazviita 2008 vakazviita izvozvi zvokundotsana nevanhu.
Asi patabvunza vamuparaganda kuti sei vachifunga izvozvo sezvo kanzura wenzvimbo iyi iri nhengo yezanu PF vamuparaganda vanoti kanzura amai Ellen Mwachirimba vari kushanda nekambani yeZimasco vanotiwa amai Mwachirimba vaitsigira chikwata cheLacoste icho chairwisana neG40 kuti vatore masimba apo vaimbo vemukuru wenyika vaRobert Mugabe vasati vabviswa pachigaro gore rapera muna Mbudzi.
Kanzela wedu akatova netiketi redu reZANUPF ndisaka munoita kuti aningirike tichitoita wrestle that seat from MDC tikamupa. Saka as time went on kanzela akatanga kushanda nevanhu vasiri mazuva eLacoste neningi hatina kuziva takatozviziva manje kuti madam vedu avanga vari kuLacoste vanga vasiri kuG40 zvinoisamwe tasingatombozivi zvichinonzi LaCoste neG40 chii but ivo vanga vatova advanced ikoko kuLacoste.
Kanzura amai Mwachirimba vanoti vanhu vanga vajaira kugara mahara vachishandisa zita reZANUPF vasingabhadhari. Amai Mwachirimba vanoti munhu anofanirwa kubhadhara mari yerendi kana kunotaurirana nevaridzi vedzimba kuti anobhadhara sei. Mukuru wekambani yeZimasco kumutorashanga amai Fadzai Gono varamba kutaura nevatori venhau vachiti havabvumirwe nemutemo webasa. Ndakamirira Studio 7 kumutorashanga ndini Ata Chigoriwa.
Kunyange hazvo MDC yaramba mashoko ekuti vatsvangirai vave kuzosiya basa Vatsigiri vebato iri mudunire masvingo vave nepfungwa dzakasiyana siyana pakutambira mashoko okuti mukuru wavo angangosiya chigaro ichi nenyaya yehutano hwake husiri kuita zvakanaka. Mutori wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vatsigiri veMDC vanoti varutya kuti vatsangirai vakasiya basa zvinenge zvoreva kuparara kwebato guru rinopikisa munyika iri. Asi vamwe vanoti bato iri rine gwara rakajeka uye bumbiro remutemo rekuti vatungamiri vanosarudzwa sei. Muzare Etachimanikire anoti vatsangirai vane pfungwa dzakanaka dzekuzorora asi bato ravo rinofanira kusarudza mumwe mutungamiri murunyararo richitevera bumbiro remutemo webato.
Indofunga kuti vatsvangirai kana vava kuda kusiya vachiona kuti utano hwavo hunomira mushe. Zvinhu zvinokudzwa nekuti tinenge tichida munhu ari fit for the position. And isusu toona kunge hazvina hazvo kushata kuti zvipiwe mumwewo anenge achionekwa kunzi akakodzera kupiwa chiposition ichochi zvichienderanawo neconstitution yedu yeMDC, kwete zvekuzopanana zvigaro pasina procedure kana constitution yedu yepati.
Asi vamwe vanoti vatsangirai dai vambomira kusiya chigaro ichi nekuti ndivo musimboti webato vanobatanidza vanhu muMDC. Vakenedi Chihwani vanoti dai vanhu vambomira kunetsana nekuti vatsangirai vasiye basa vachiti vanofanira kuvanamatira kuti vapore votungamiri vabato rumusarudzo dzegore rino vozosiya havo.
Ndoona sokuti dei vamboti mire zvavo bichana tasvika pamaelections vaya tinavo. Tinozva kuti tinavo mutungamiriri wedu atagara tinaye vakastepa down izvezvi zvichakonzera confusion nokuti vose vari kumashure kwavo vanoda utungamiriri ihwo hwavanavo. Saka pati inenge yatofa nokuti umwe nomwe achadhonzera kwake. Pavanozoita kongresi zenge renge rava rimwe bopoto zvokuti panopedza patozoita division yemasupporters.
Pamadande mutande pari kuswera paine kupokana kwepfungwa vamwe vatsigiri vachiti nyaya yekuti vatsangirai vachizorora yakanaka vachisiya mazita evateedzeri vavo vanogona kuzovatsiva. Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzinafundo takavafira zvovo vati vanhu dai vambomira kuita makakatanwa panyaya iyi nekuti vatsangirai mumashoko mavo havana kuti vave kusiya basa iko zvino.
Well, nyaya iyi inoreva kuti vatsvangirai vanotaura kuti pakutungamirira mapolitical parties mutungamiri anofanira kunge ane succession plan. And zvavanotaura ndezvekuti vanovateedzera vanova vamudzuri vatokozani kupinda vachamisa vari kutrenewa kuti vazovasucceeda. Saka vari kuti vari kubuilda team yekuzovasucceeda. And chandoda kuti nditaure kuvanhu ndechekuti hazvirevi kuti vatsangirai vati ndava kuenda. Pazvinoreva kuti kuda makore asara kana iri last election yavo ye2018 vanenge vachiprepare mutungamiriri anozotungamirira ivo vaenda. And vanotaura kuti mutungamiriri anotungamirira pati anofanira kunge ari mutungamiriri anotungamira mune zvechokwadi achidiwa navanhu anoita pachirungu inonzi service and self sacrifice. Saka vano taura zvekare kuti munhu anotungamira MDC anofanira kuzowana yatinoti popular support from vanhu. Saka hazvisati zvareva kuti ndivamudzuri here kana kuti ndimaikupe here kana kuti ndichamisa. Zvavanongotaura ndezvekuti vanoda munhu ari young relative kuvanhu vari kuzani. Saka vanhu vese vari muMDC ava tinoona vari young kana tichikombia nevezani.
Asi Gweta vatapiwa Gondo vati MDC inofanira kutevedzera bumbiro remutemo waro voita kongiresi yekutsiva vatsangirai kana vazosiya chigaro asi nguva yavari yacho haina kumira zvakanaka nekuti sarudzo dzava pedyo.
Sokuona kwangu situation yavari iri tricky pakuti election ra kusvika ivo vanofanira kuita extraordinary congress but kaitata mamanza aripo aya zvinonetsa nereality zvonetsa kuti vanyatsokumaketa candidate yavo. Saka recommendation ndingoti varifanira kuita extraordinary congress yavo as soon as they can. I think the best situation apa icandidate inosarudzwa navanhu sinzi takuda kusvika paelection nekuti vakangoisa anenge aripo vhaisa tizivi kuti anenge ari makatebho kuvanhu here sei. Saka the best is kuti pati ingosarudza munhu as soon as they can. Sokuona kwangu
bato reMDC nezuro rakazivisa haro kuti vatsangirai vasozosiya basa uye vachakwikwidza sarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 kumatsvingo ndini Gandi Maramba.
Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe Cricket chave nomurayiridzi mutsva mushure mokupa basa kune mumwe wevatambi vakaita mukurumbira. Mutori wedu wena uze mitambo Michael Kariati anotudza kuti mutambi uyu ndiani.
Ve Zimbabwe Cricket vavhara vende rakasiwa namakaya ntini nechimbi chimbi mushure mekupa basa kuna Douglas Wondo uyo akaita mukurumbira achitambira chikwata chenyika ichi. Pamusoro pezvo vatungamiri vemutambo uyu vadzora zvekare Walter Chawaguta semutevedzeri wemurairidzi wechikwata ichi Heath Streak panguva iyo Zimbabwe iri kuda kusandura mafambiro ari kuita zvinhu munhandare. Hondo naChawaguta vaive nhengo dzevarairidzi vemachevrons muna 2014 apo Zimbabwe yairairidzwa naAndy Waller. Hondo naChawaguta vabatana nechikwata cheZimbabwe icho chiri munzira kuenda kuBangladesh uko vari kunotamba makundano ezvikwata zvitatu zvinosanganisira Bangladesh neSri Lanka. Asi mutevereri wemutambo uyu vashingirai miti vanoti varairidzi vechikwata ichi vane basa guru zvichitevera kungozvindikitwa kuri kuitwa machevrons apo vari kutamba nedzimwe nyika. Vamiti vanoti semaonero avo Hondo, Chawaguta naStreak vanofarira kuvaka chikwata chitsva nechimbi chimbi.
Pane basa rekuti vaite chero chero. It's either vanodzinga timu yose kana kuti timu iyoyo inoda kubviswa vamwe vanhu. Asi kana ibviswa vamwe vanhu, vakuwedzerwa vanoti gune takawanda chezvo muno munyika 13 million.
Kuti vachengetedze basa ravo, vatambi veZimbabwe vanofanira kutanga kukunda murwendo rwavo rwekuBangladesh uko vari kutanga kutamba musi wa 15 ndira vasati vaenda kunotamba neSri Lanka musi wa 21 ndira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Gomera kukwira makata mwenze kubakabaka umbarumenda kakata majembele zanzandibaka kunodiwa haka mkaka yeta chinja mpaka kunodiwa haka mkaka majembele zanzandibaka kunodiwa haka mkaka yeta chinja mpaka kunodiwa haka mkaka lagomana munoda kufara ndisore yee mafambiro yedu kupiko mberi Mambiro yedu kupiko Kiriku kila mandela Alishada kuna naira Ninindaka isimusa Kuma ino jikedeka Yaka tangira singesa Ika mudira kumbosa Epa zibani mesa Namari zani nyengesa Pai mwana we sungusa Kote kungo ninye musa Ama mwana we sungusa Kote kungo ninye musa Gamba nisha esa Kusikira kwa esa Mangomana munoda kufara ndisore Yee, mafambiro yedu kupiko Pazigona munoda kutamba ndisore Yee, mafambiro yedu kupiko Sanduruza zizi, ngumainuria kwezi Simsaima ukomezi, tufari la pese pese Tafunungura mkwindi, jura mafimu chindi Simsaima ukomezi Fari na pese pese Majembele zanzandibaka Kunodiwa haka mkaka Yeta chinja mpaka Kunodiwa haka mkaka Majembele zanzandibaka Kunodiwa haka mkaka Yeta chinja mpaka Kunodiwa haka mkaka Lagomana munoda kufara ndisore Yee mafambiro yedu kupiko
Kambo mchinjiko kubva kuna Ja Praiser. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, inosunga mumiriri weHighfield West muparamende uye vari nhengo yeZANU-PF vapsychologist Maziwisa nenyaya dzine chekuita neuori kukambani nhamo yemoto yeZESA. Chirongwa cheBVR chekunyoresa kuvhota chinotarisirwa kutanga zvekare nhasi mushure mokuwedzerwa nemasvondo mana neZAC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuenekai nemufaro, ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC.